ndaba ina isusu seva arairidzi taane nguva tichikumbira kusangana navamunangagwa tivanzwe nhunha dzedu sevadzidzisi vari kushanda vachishandira nyika kuti isumukire, asi vachiisa zvikwanda munzeve vasingadi kusangana nesu. Tine nguvawo zvakare tichikumbira kuti paitwe kusangana kwekudhiskasa nyaya dzeeducation, asi zvakare vaisa zvikwanda munzeve. Nyaya yapano ndeyekuti tovaona kuti kwaane nyaya dzesarudzo, munhu akumanyamanya achitsvaga utane mugati maelections asikwedera, asi vadzidzisi havana mufaro zvakanyanya tichitarisira nenyaya yekuti vakavimbiswa salary increment iyo isina kuuya yachimwe chizita chinonzi special allowance isingatsumudzire basic salary yavo vo zvachose. Saka vane kutsinya kwakanyanya. Tochizotarisa model yemusangano wangu wachiitwa navamunangagwa nhasi, vanga vachita negungano revanhu vanosvika kuzviuru zvinoitika. Zvitarisa hapana nhaurirano dzinoitwa ipapo, inenge ingori one way communication yekuti ndo vega vanga vachitaurawo zvavanga vachitaura zvekuda kuyezama nepaano kuna kuraura vanhu vari kuita zvekudzidzisa kuti vakwanise kuvatsigira pasarudzo dzinotevera.
Saka imi sevadzidzisi vari kushanda nevadzidzi munyaya dzezvedzidzo izvi, chamatorawo mumusangano iyoyi chingabatsire nyika chii?
Isu sekutaura kwataita hatina kutombobvira tapinda musangano wacho nenyaya yefomu yayo necontent yayo tichatisa papurogiramu yavo. Zvakare maripota avaburisa kumusangano ikoko hapana chinobatika chinobatsira vadzidzi, vadzidzi nevadzidzisi inventorium. Zvavanga vachingozama kuita kuedza kutaura zvatoziva kare kuti Zimbabwe inoda zvikoro 2056. Inove nyaya yatagara tichitaura tichiti tinoda kuti paintrodusiwe yatinoti isusu education equalizer fund, inove mari ichange ichiunganidzwa tichitora homwe kubva kumunara wewoti yedu, tichitora mutax revenue yedu tichikwanisa kutorawo zvevenu kune mari dzakaita sana percentage ichienda imomo, yozove mari inokwanisa kuvaka zvikoro kuti tiinzanise mukana wekuwana dzidzo kuvana vese vemuZimbabwe.